Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri gunyana 12 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Makurukota akadongwa nemutungamiri wenyika nezuro otoriswa mhiko nhasi. Nhengo yebato guru rinopikisa reCCC muzvare Maureen Kademaunga vosungwa nemapurisa. Nyaya yekukwidza mitengo wemafuta ekufambisa dzimotokari yotyirwa kuti ichapa kuti mitengo yezvinhu iwedzerwe zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weSunning Dale mudare reParamende kana kuti National Assembly muzvare Maureen Kademaunga webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vasungwa nemapurisa nhasi vachipomerwa mhosva yekuparadza midziyo pamwe nekuda kuuraya munhu panguva yesarudzo idzo dzakaitwa mwedzi wapera. Gweta ramuzvare Kademaunga waDarlington Marange vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum vauza Studio 7 kuti muzvare Kademaunga nedzimwe nhengo dzebato ravo mbiri vari kupomerwa mhosva yekuda kupisira mumotokari munhu aikwikwidza musarudzo dzemakanzura kuSunning Dale ari nhengo yezanu PF. Vamarange vati vanotarisira kuti muzvare Kademaunga nemumwe wavasungwa naye nhasi vachamiswa mudare mangwana. Mutevedzeri wemutauriro weCCC vaGift Ostalo Siziva avanomirira pelandava Chavalala muParamende vati zviri pachena kuti kusungwa kwamuzvare Kademaunga kushungurudzirwa zvematongerwo enyika. Vashorawo kunyimwa kwaita nhengo shanu dzeCCC kusanganisira vakakwikwidza vakamirira bato iri kwaChirumhanzu vaPatrick Cheza mukana wekubvisa mari yechibatiso apo vamiswa mudare nhasi vachikumbira kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekuti vakarova nhengo yezanu PF amai Barbara Rhodzi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwamuzvare Kademaunga pamwe nekusungwa kwakamboitwa mumiriri weHarare West mudare reParamende muzvare Johanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri, muzvare Netsai Marowa uye muzvare Fadzai Mahere vakazowanikwa vasina mhosva kunoita kuti madzimai asade kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Imwe nhengo yeMDCT muzvare Rebecca Mafikeni vakafira mutirongo vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa asi zvakazoonekwa kuti nhengo dzebato iri dzainge dzasungwa dzainge dzisina mhosva. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzanu PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti mapurisa anosunga vanhu kana pachinge paine anenge akamhangara. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanga vasati vaburitsa mashoko pamusoro penyaya iyi sekuvimbisa kwavanga vaita. Asi vanopikisa vanoti havasi kuona vebato riri kutonga rezanu PF pamwe nevasori vari kupomerwa mhosva dzekuponda, kupamba nekuita kafira mberi nhengo dzebato ravo vachisungwa. United Nations yakayambira hurumende kuti iferefete nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanopikisa idzi. Imwe nhengo yebato reCCC vaJob Scholar vave nemwedzi gumi nemishano vari mujeri asi vasina kubatwa nemhosva vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vamwe vemabhizimusi pamwe nevanhu vakawanda munyika vari kuchema chema kuti kudzimwa dzimwa kwemagetsi kwemazuva akawanda kwave kukanganisa zvakanyanya nyaya dzemabasa zvotyirwa kuti zvichapa kuti upfumi hurambe huchitatarika. Izvi zviri kuitika kunyange mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nedare ravo remakurukota vakarova bembera vachiti dambudziko remagetsi rapera sezvo Zimbabwe yainge yawana mari yekugadzira magwenya kubva kuChina. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumachoko avo pavaitsvaga rutsigiro muHarare mwedzi wapera, vaMnangagwa vakaudza vatsigiri vavo kuti dambudziko remagetsi rainge rapera zvachose.
Magetsi there was no shedding aitika. Ndogara ndichitaura kuti tainzwa makombaini achiuya zvichinzwa navachiwenga vachitaura kana nemadzivavo handizi kwanzi mudhara kana magetsi ainda vanhu vari kuti nyama dziri kuora mumafichi. Svondo rapfuura iri takanovhura magetsi Unit 7, Unit 8 anotipa 635 megawatts. Saka iko zvino magetsi avako. There's no more load shed. Saka vaichiwenga kana munhu akauya nyama yavo raini nemadzake.
Asi kutanga svondo rapera, kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA yakatanga kudzima magetsi mumaguta makuru akaita seHarare, Masvingo, Gweru neBulawayo kwemazuva akawanda dzimwe nguva. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vakurai Mashedza vaudza Studio 7 kuti kuenda kwamagetsi kuri kukanganisa kugadzirwa kwezvunhu izvo zvinozopa kuti vamwe vazoguma vawedzera mitengo.
Magetsi anobatsira zvinhu zvakawanda zvikuru, especially isu vemumasekta, kuti michina yedu inge ichifamba tinge tichikwanisa kugadzira zvatinotengesa zvatinoendisa kuvanhu. Tinoda magetsi. Saka kana magetsi asiko idambudziro ratenge tasangana naro.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutasho vati vanotarisira kuti dambudziko remagetsi rigadziriswe nechimbi chimbi kuitira kuti mabhizimusi asagwadame.
Tinovimba isusu kuti nhau yemagetsi haisi dambudziko richadzoka zvakare. Tiri mushishi izvozvi kuti tinge tichiita kuti mabhizimusi edu avandokubudikidza nekuti zvinhu zvirambe zvichitengeka uye zvichigadzirwa neuwandu hwakafanira unoita kuti zvisashomeke zvozopedzisira zvakwira mutengo.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huwedzere nezvikamu zvitanhatu kubva muzana gore rino kana kuti 6%. Vakati izvi zvinokwanisika nekuwedzerwa kwegoho kubva kuvarimi uye kuwanikwa kwemagetsi. Asi nyanzvi dziri kuyambira kudambudziko remagetsi radzoka zvakare richapa kuti zvinetse kuti upfumi hukure zviri kutarisirwa nehurumende. Vanhuwo zvavo vari kuona sei dambudziko remagetsi iri. Mumwe mugari wekumarimba kuHarare vatonderai mugabe vanoti vanoona sekuti vakabatwa kumeso nehurumende payai tichagadzisa dambudziko remagetsi munguva yesarudzo.
Takuona kuti mushure mesarudzo yematongerwo enyika tadzokera paye pekare pekuti takutoshaya magetsi. Izvezvi taitifunga kuti zvinhu zvanaka mei kwangu ri kutonyemudza. Takatarisana nguva yemaelections izvizvi magetsi tirangoziva kuti akaenda makuseni ari kudzoka mauru.
Mumwe mugari wekugweru vachausi mazorodze vanoti vakambofara chose kwemwedzi miviri musaridzo dzisati dzaitwa apo magetsi aiswera ariko zuva rese.
Ichokwadi icho chokuti sevagari munzvimbo dzakakomberedza Gweru takuona load shedding yakuwanda. Asi tipanguva yesarudzo taiona magetsi aripo zvichifamba zvakanaka.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare nyaradzo Mutande vati kudzimwa kwemagetsi kwadzoswa uku kwadzosa dambudziko remvura.
Kuna zvakadaro kuti vanhu vezesa vari kudzima kuti magetsi kunogadzirwa mvura. Naizvozvo tava ne 2 days mumasvingo kusina mvura. Chimbofungai vanhu vanogara kunzvimbo dzinenge dzakabatana sitereki kuchishayikwa mvura vanhu vachirodha famba pamwe chete vari kana 7-8 kuti vanozvifambisa sei vatiomesera sevagari.
Iwe gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zhemu vakaudza Studio 7 vasati vaenda kubazi rezvemigodhi kuti hurumende iri mushishi kugadzisa dambudziko iri.
Hachisi chirongwa chechedi load shedding ichadzoka. You might be aware kuti pakakomishenwa the Hwange expansion point we have two units, unit 7 and unit 8. Saka yakaranwa ndofunga for a month or so until musi wa 30 August ndokubva yambobviswa temporarily kuti vaite attend to my observation akaitwa payakanga ichirana for a month. Saka ndozvavari kuatenda izvozvo.
Vave gurukota idzva rezvemhando dzemoto vari kutarisirwa kutakura mutoro wekugadzirisa dambudziko iri ndeva Edgar Moyo. Zimbabwe iyo ine magwenya anoshandisa mvura kukariba nemarasha kuwange inoti inokwanisa kugaya magetsi anosvika mamegawatts zviuru zviviri kana kuti 2000 megawatts. Asi kusanaya zvakanaka kwemvura uye kusashanda kwemagwenya ekuwange kunonzi kuri kupa kuti dambudziko remagetsi rirambe riri kangaidzwa kumukwenyi wemhezi yavavira mudumbu. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vatorisa mhiko makurukota avo ehurumende avakadoma nezuro. Urongwa uhu hwaitirwa kuState House muHarare. Pasimon Rlovu anotipa nyaya inotevera.
Vatora mhiko makurukota makumi maviri nemashanu akadomwa nezuro navaMnangagwa. Makurukota aya anosanganisira vakawanda vagara vari mudare remakurukota nechekare vakaita samuzvinafundo Mutuli Ncube vebazi rezvemari, amai Opamuchinguri Kashiri kubazi rezvekudzivirirwa kwenyika, vakazembe kazembe vachidzoswa kubazi rezvemukati menyika uye vaziyambi ziyambi kubazi rezvemutemo. Vashoma vatsva vatora mhiko vanosanganisira amai Barbara Rhodes avo vave gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, vatino Machakaire vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvemitambo netsika, avo vave gurukota rezvevechidiki negurukota rinoona nezveumhizha neumetura mukufambiswa kwemashoko kana kuti ICT muzvare Tatenda Mavetera. Vatevedzeri vavaMnangagwa vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi vange varipowo pachitiko chanhasi ichi. VaMnangagwa vakashamisa vakawanda apo vakadoma mwanakomana wavo vaDavid Kuda Mnangagwa semutevedzeri wegurukota rezvemari. Mwana uyu atorawo mhiko nhasi. Vachitaura neStudio 7 vanokokera ZANU PF mudare reParamende vaPupurai Togarepi vati vaone chakaipa nezvakaitwa navaMnangagwa zvekudoma hama dzavo mbiri kuti dzive vatevedzeri vemakurukota. Pamakurukota makumi maviri nematanhatu ari mudare iri, pane madzimai matatu chete zvinova zvinoshorwa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence waupe muzvare Margaret Zinumwe. Kana munyori weUnited Nations vaAntonio Guterres vainge vakurudzirawo vaMnangagwa kudoma madzimai akawanda pazvigaro zvepamusoro mumashoko avo ekuvakorokotedza. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira vaRashwit Mukundu vanoti vazhinji vadzorwa mudare iri vane nhoroondo yekusagona kutungamira mapazi ehurumende. Vanoongorawo nezveupfumi vaMasimba Manyama vashorawo mamwe makurukota adzorwa pabasa vachiti zvinowedzera zvikwereti zvenyika. Mutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vashorawo kutoreswa mhiko kwemakurukota aya vachiti zvinotyora mutemo sezvo vari kupomera ZANU PF mhosva yekubirira sarudzo. VeMakereke nedzimwe nyanzvi dzinoona nezvematongerwo enyika vari kukurudzira kuti paitwe nhaurirano pakati pavaMnangagwa nemutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa kuti Zimbabwe isabatwe siyakageza negoka mnyama nedzimwe nyika, izvo zvinokanganisa nyaya dzebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasimon Dlovu.
Vechidiki vakabudirira kuva makanzura pamwe nekuva vamiriri mudare reNational Assembly vari kuvimbisa kuzadzikisa zvavakaudza vanhu kuti vachaita kana vakakunda musarudzo. Asi nyanzvi dzinoti muromo hauzarirwi nerwizi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe vechidiki anomirira Citizens Coalition for Change mudunhu reLobhengula Magwegwe mudare reNational Assembly vaEric Gono vanoti kunyange vachiri nekugunun'una nezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vacharwira kodzero dzevechidiki.
Tiri kuenda takanyanya kunangana zvakanyanya nekurwira kodzero dzevechidiki. Sezvo tiri vatumwa kudaro zvakare, tichapa vechidiki mukana timbogara navo pasi vatipewo pfungwa dzavo. Sezvo tiri vatumwa titakure zvavanotuma kuti tiende nazvo mudare reParamende. Asi chakanyanyotikoshera ndechekuti kodzero nesarudzo dzavanhu dzinofanira kunge dziridzo dzakanyakukosha kupfuura zvimwe zvese. Nokudaro tinoda sarudzo itsva muZimbabwe.
Mumiriri weZANU PF kuChikomba West uye vakadomwa nezuro nemutungamiri wenyika kuva gurukota rinoona nezvekushandiswa kwemichini yechizvino-zvino muzvare Tatenda Mavetera vanoti vachaisa simba rakawanda mukugadzirwa kwemitemo inosimudzira vechidiki.
Idonzvo ratinaro nderekuti vechidiki vakwanise kuvawo vachiwana mutemo wakanangana navo unogara uchitotaura kuti vechidiki zvavo ndizvizvi nezvizvi. So inini hangu sedonga munhu ndakatarisana nenyaya dzemayouth, ndozvinhu zvatinotive tichitarisana nazvo kuti tiene yatinoti Youth Act ikwanise kuzadzikiswa, ikwanise kupera. We want kuti munhu wese ave ari compelled kuti ave achiita zvinhu zvakanangana nevechidiki.
Kanzura weward 16 muguta reHarare vaDanford Ngadzore vanoti vachashandawo kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinoziva kuti nyaya yeemployment inowanzomitwa negovernment, but sokuti as a city tafanira kuchinja mindset. Nyaya irete yaemployment iri muZimbabwe yanyanya zvokuti yakonzera mavhindo anotengesa pese pese. Where we are going, tafanira kuti make sure kuti employment creation tikonsider also as a city. Then whatever we do, even zvikaketa mabasa 5, mabasa 10 or even 20, it will be something that we're going to comment on, that we're going to comment. We don't expect the government to change something in our employment. So people have lost hope.
Mumwe murume wechidiki vatichaona mubvuiwa vanoti basa rakamirira vechidiki ava harisi nyore zvachose.
Vanenge vachida zvikwanisiro, mabasa ava vanoshuvairira kuti vange vachiita anga achiwanikwa achibudirira. Tikatarisa zvinhu zvakaita sekuvandudzwa kwemigwagwa zvinotoda mari yakawanda, saka takatarisa kuti inenge ichibatwa nani mari iyoyo. Ndopatinoona kuti kana hurumende ikasaburitsa mari idzodzo, zvimwe zvezvimwe zvacho zvinogona kutadza kubuda.
Asi mukuru wezvirongwa musangano rinoshanda nevechidiki reNational Association of Youth Organizations vaMcDonald Munyoro vanoti mukushanda kwavo vese vechidiki vari mumakanzuru nevamiriri mudare reNational Assembly vanofanira kuramba vachiyeuka kwavakabva.
Ngavawane nzira dzekuti varambe vachingotaura nevechidiki vachitiudza kuti aiwa tasvika apa tadai tadai, nekuti zveshuwa nzvimbo dzavagara hadzisi nyore, ende dzimweni dzenguva kuti undutso izoonekwa zvichatora nguva, zvichatora kubata apo neapo kuti tizochirongwa chakati chabuda.
Nyanzvi yechidiki inoongorora nyaya dzevechidiki uye ichishanda yakazvimirira muzvare Mufaro Magombedze vekuchegutu vanokurudzirawo vakapinda muzvigaro kuti vasatambise mikana yavawana iyi.
Ndichikurudzirawo zvakare ivo vechidiki vakapinda kuti we are young generation, let us read, research, and when we go to important meetings, let us not use emotions. Emotions do not make decisions, but facts and statistics do. Tichiziva kuti ramangwana riri mumaoko edu.
Zimbabwe Electoral Commission haisati yazivisa kuti vangani vechidiki vakakunda musarudzo dzemakanzura nedzekuva vamiriri mudare reNational Assembly, asi nekuda kwezvigaro zvakati kuti zvakawaniswa vechidiki pachena kuburikidza nebumbiro remitemo, zvinoratidza kuti rwendo runo kune vechidiki vakawanda vakapinda mumakanzura nemuNational Assembly. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeNorth Korea vaKim Jong-un vasvika muRussia uye vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Asi America neSouth Korea dziri kuyambira nyika mbiri idzi kuti dzisatombofunga nezvekutengeserana zvombo zvehondo. South Korea inova makara asonane neNorth Korea inoti iri kutevera zviri kuitwa kumusangano uyu unowewe kutanga pakati pavaPutin navaKim Jong-un mukati memakore mana. Mutauriri wavaPutin vaDmitry Peskov vanoti pachaitwa nhaurirano dzekudyidzana nemushandira pamwe pakati penyika mbiri idzi. Asi America neNorth Korea dzinoti hapana nyika inofanira kutyora mutemo weUnited Nations iyo yakatemera North Korea zvirango. Mutungamiri wesangano reInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies vatame para Ramadan vaudza vatori venhau kuti vari kutyira kuti zviuru nezviuru zvevanhu zvinogona kunge zvakafa mushure memafashamo emvura muLibya neZuro. Vakuru vehurumende kumatunhu ari kumabuda zuva kwenyika iyi vanoti vanhu zviuru zviviri vari kutyirwa kuti vakafa uye vamwe zviuru gumi havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Izvi zvakakonzerwa nedutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kana kuti Mediterranean Storm Daniel. Nzvimbo dzine mafashamo dzinosanganisira Dena, Benghazi, Sousse, Albeda neAlmajay.
Zvi
Zvimwe zvizvaro zveZimbabwe zviri kupa maonero akasiyana-siyana pamusoro pedare remakurukota rakadumwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, iro ratoreswa mhiko nhasi zvichitarisa nyaya dzeupfumi hwenyika nekuti huri kunangepi. Vamwe vari kupa maonero ekuti mutungamiri wenyika vadzosa makurukota asina zvaakaita muhurumende yadarika, uye vatowedzera uwandu hwedare remakurukota kubva pamapazi 22 kana kuti 22 kuenda pamapazi 26, izvo zvichatoda kuti nyika inge ichiburitsa mari yakawanda yaisina. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa muno muAmerica muchinafundo yeLloyd Masocha vanoti havaoni udzamu mudare remakurukota idzva iri.
Maminista mazhinji agara anga achigovapo pautongi hwaMnangagwa hwapfuuro angodzoserwa chero zvavo pamwaiswa pamaministra akasiyana-siyana. Saka kuti titi tatarisira mashura nezviratidzo mukuchinja upfumi hweZimbabwe handioni zvichiitika. Tinotarisa zvekare tinoona kuti iwo magetsi ainzi naPresident vachakambena magetsi azara avako, magetsi acho ari kunzi haachisiri kuwanikwa, zvinobva zvazobatawo kumvura uko, zvinobva zvazobata zvekare kuupfumi hwenyika kumabhizinesi uko, zvinezvo akuvagozhera, zvinozoita kuti zvunhu zvavanotengesa zvinge zvichidhurira vanhu.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo pane basa guru rinofanirwa kuchiitwa nehurumende munyaya dzezveupfumi, zvikuru kuunza kugadzikana kweupfumi hwenyika kusingaperi.
Taona kuti size yecabinet yawedzera ichibva pa22 kusvika pa26. Asi pane basa guru rinofanira kuti richiitwe now that cabinet yapo, especially around macroeconomic reforms, kuunza kugadzikana kunoenderera sustainable stability in terms of our macroeconomy.
Dr. Chitambara vanoti pamusoro pekuwedzera dare remakurukota izvo zvichadya mari yenyika yakawanda, vaMnangagwa vanowo kuzadzisa kurudziro yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Vanoongorora magariro evanhu vachitungamira zvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana, vanoti
munobva mapazi akaita sefinance, energy, health nemamwe akadaro anoda kutungamirwa nevanhu vanoziva, vane ruzivo humisha nemapazi iwawo. Saka isi tada kuona kuti dai vamboisa yatinoti muchirungu matechnocrats, kwese kuisa shamwari dzavo dzemuzanup s zvatiri kuona zviri kuitika kuti kwakungopanana mabasa.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru weBullion Group International, uyezve vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya, vanoti havana kushamiswa nekudzoswa kwemamwe makurukota mumapazi avo, vachiti upfumi hwenyika hunoumbwa nekuita mushandira pamwe kwemapazi ose.
Vazhinji vacho vadzorwa kuti vaenderere mberi nebasa iri nekuti vanoziva sonzo renyika, sonzo rehurumende ranhasi.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kukurudzira kuti vaMnangagwa vaise simba ravo mukurwisana neuori, vachiti pada izvi zvinogona kuzoburitsa michero inodyiwa nevana veZimbabwe vese, kwete nevarefu chete vari kudya zvavapfupi nekureba. Munhau dzemitambo. Mutambi wetsiva nemukurumbira Charles Manyuchi achiri kure nekubuda mumutambo wakamupa mbiri nekugarika kwakanaka, kunyange hazvo aive ati ave kuregedza. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Anoronga mitambo yaManyuchi zvare Monica Cheru vanoti mutambi uyu achiri munhandare kwechinguvana zvichitevera chikumbiro kubva kuvatsigiri vake, kwete muZimbabwe chete asi nekunze.
Patakati takuita mutambo wekupedzisira pakaita makakatanwa, vaifamba naCharles vakati tambo ngauitirwe kuno, vamwe vakati aiwa ngauitirwe kuno. Saka Charles akatanga kuita zvetsiva muno muZimbabwe, akazoenda kuZambia, akazoenda kumasvingo kwaanove kwaari iko zvino. Asi zvakadaro vanhu vanoteera Charles vari Zimbabwe yese nekuZambia. Saka takazoona zvakakodzera kuti aedze kuita nzvimbo dzakati one day kuti vanhu vese vawane mukana wakumuona achionekedza.
Muzvari Cheru vanoti varonga kuti Manyuchi aoneka nevese vakamubatsira munhoroondo yake nekwedzera mitambo yake kugumisira mimwe yacho iyo ichatambirwa kuZambia uko akasimudzirwa zvakanyanya.
Saka takazoona zvakakodzera kuti aedze kuita nzvimbo dzakati wandei kuti vanhu vese vawane mukana wekumuona achionekedza. Ndiko saka muri kuona takaita kuchivhu achatamba kuZambia achavezve muHarare munova ndimo mune vazhinji ndofunga vanomutevera.
Muna kubvumbi Manyuchi ainge ambozivisa veruzhinji kuti aive asara nemutambo mumwe chete uyo wakaitwa kuti asiye zvetsiva. Asi Muzvari Cheru vari kusimbisa kuti Manyuchi ari kuregedza zvetsiva asi kana apedza mitambo yemuoneko.
Charles Manyuchi akusiya zvetsiva asi kungoti angoti aonekane nevanhu vese asati aenda.
Murongi wemitambo vaClyde Musonda vazivisawo kuti Manyuchi achange ari pavatambi vane mukurumbira vachange vari pamakundano achaitwa musi wa28 Gumiguru kuBulawayo pamwe chete nemwe chacha izvibhakera kuda Chiwandire.
Vatambi vaviri vakambotora mabelts eWBC kuda kwaChitikman Chiwandire naCharles PZB Manyuchi vachange vachirovana nevatambi vanobva kuTanzania nekuMalawi.
VaMusonda vanoti makundano aya ari kuunganidza vatambi vese vemuZimbabwe vane mabhande ane mukurumbira pasi rese neavo vakambwatora.
Taitawo zvakare vakomana vakambotora mabelts eWBO Africa anoti Brandon Boyka Dennis naPeter Sniper Pambeni nemukomana Tinashe Chairman Matswana uyo ane belt reWBF pari zvino.
Mosi wa25 Mbudzi Manyuchi ari kurwana Jimmy Mambunji wekuDemocratic Republic of Congo kuChivhu. Mutsigiri wemutambo wetsiva vaEdmond Chera vanoti Manyuchi haafaniri kuregedza iko zvino nekuti achiri nemongo munhandare.
Mafungiro angu nemaonero angu ndinoti ngaaramba achikwikwidza sezvo ari kuhwina ka so far muZimbabwe hatina munhu akwanisa kusumudza boxen semasumudzira ata boxen, saka ngaaramba aripo kusvika taona replacement yake Manyuchi ozoretire.
Manyuchi ndiye mutambi wekutanga muZimbabwe kutora bhande reWBC azoteverwa nakuda Chiwandire uyo ane bhande resilivhawo zvekare. Pari zvino Manyuchi ane bhande reWorld Boxing Federation reuremu hwemiddleweight. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi chinotarisa zviri kuitika nezvinosangana nevechidiki. Nhasi tiri kutarisa nezvekutora mhiko kwaitwa nemakurukota ehurumende nemakanzura vanosanganisirawo vamwe vechidiki uye kuti vanoona remangwana ravo rakajeka zvakadii. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Makurukota akadongwa nemutungamiri wenyika nezuro otoriswa mhiko. Nengo yebato guru rinopikisa reTripoC Muzvare Morin Kademaunga vanosungwa nemapurisa. Vemabhizimusi vochema-chema nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi kunyange hazvo hurumende yakambenge yavimbisa kuti magetsi haachazodzimwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Gibbs Tube.